Ulaush Memnuwe ndo vachange vari acting president webato re-CCC. Sezvamunoziva, mukuru we-CCC akanyora mugwaro achitaura kuti iye achambomira kutungamira CCC ari kumboko dzikamisa pfungwa nekuteshera mafungiro kuti achazoudza vanhu kuti achazoita sei. Saka takasara tine pati yanga ine mavice president. Saka paonekwa kuti paisaita nhonga watonga yanga yakuitika nekutumbuka kwevanhu vanga vachiti vava matungamiri, tikati regai paite mutungamiri we-CCC kuitira kuti vachengetedze maparlamentarians, vachengetedze makansela, vachengetedze gwara remusangano, vanhu vachikurukura kuti vofamba sei panext congress ichaitika.
Saka vachange vachibata chigaro kwengo yakareba zvakadii?
Vanenge vachiritoita sezvamunoremember, tanga tine mavice president matatu, vachange vachiritoita vaush menguve vatendai biti navalenotikore vachibata ivo kumazuva anoita 90 days each, vachiitisa kuti tinge tichidzikamisa hana vanhu vachiona kuti vofamba sei munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tiri kunzwawo kune chimwe chikwata chiri kutungamirwawo navajameson Timber chichiti ndo chakabata matomu ku-CCC. Saka muchapagadzirisa sei sebato?
Ndokutumbuka-tumbuka kwataitaura. Vajameson Timber havasati vamboelektiwa kana kuti vanhu vazive kuti vakabva nekupi, saka vanga vangoisawo musoro yavo.
Saka vapinda ava vachange vachibata zvigaro kwenguva yakadii kusvika maita congress?
Congress yedu sezvamunoziva yanga ichifanirwa kuita gore rino, ichiitwa muna September nana Oktobha. Saka ndo zvichange zvichiitwa nemaacting president avo kuti vakwanise kusesekedza musangano kuti uzokwanisa kunge uchigadzirikana. Munoziva musangano wedu wanga usingachasangani kumabranchi, kumawadzi, kumaprovhinzi, kumadistrict. Vanhu vanga vangomuona pazvivhitivhiti, pasocial media nepamwe pakadaro. Saka toda kuti tichigadzirisa gwara remusangano ratakajaira rinova iro kuti vanhu ngavasangane vataurirane. Ndo nzira yatakasiyirwa navatsvangirai